Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzelu zanasi china kubumbi 12-2018. Nengo zedarere House of Assembly zobvunzurudza gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo kuti vatsanangure nezvechibvumirano cheZimbabwe Airways iyo inonzi ichashandisa ndege dzakatengwa nehurumende kuMalaysia. Darere House of Assembly rinoenda pazororo bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo risina kupedza kuzeyewa. Nemazvo izvozvo paveruzhinji pfungwa yekuti sarudzo dzichaitwa munyika mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti muzvare Thokozani Kupe havasisiri nengo yebato iri. Nengo dzezano PF dzochema-chema dzichiti pane chikiribidi chiri kuitwa musarudzo dzemaprimary mubato iri. Vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University voratidzira vachiti mari dzavari kubhadhariswa dzakawandisa zvikuru. Vanhu vakawanda vochema-chema nekuiswa kwavanoti kuri kuitwa masoja munzvimbo dzavanogara. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa dambudziko remadzimai akazvitakura ari kunze abhadhare mari muzvipatara asi hurumende ichiti varapwe mahara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1386-0608-015580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.